thing inorwadza. We are all disappointed, but ties zero ndo zvaitika asi because vakauya vakainspekta vakatiudza zvinofanira kuitika. Zvakafanana nachiremba, ukanotariswa nachiremba, chiremba akakuudza chirwere chauye nacho, akakuudza kuti chinorapika chirwere ichi, ita so and so, and unotenga mapiritsi akati ugadzirise so, wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here. Iwo woregedza kuita, ungonogara zvako kudhini, unongonodzoka kauchizonofa, you know. So they came here, they told us the problem, they told us to resurrect them, you said you might eat it. But Baba Field here, Sara E, you know, it's a child of China, but she eat a chin one or two or three, could the partner also have food by five? Most of it, most of those are my pizza, because he is a showman, we don't get this one. But if Baba Gay ended up at a Sara and Bata Gara, I don't know what I call here. Game out of sea, a man about a channel, and Sara, to call him the Takaguchi, that they say, and also today is the one with the deal with it. Kizoona kuti maapa apinenyaya dzakataura dzidziyo ndisu tuzutuyo saka kafuita tongoona kuti hapana nazvoita because game rarautambwa hazviite kuti tisi game ritambwe mugraund rakadaro saka ndonyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti chichaitika because we didn't do anything when kaf told us kuti so we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi tichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo weAlgeria.
Zvakawanda zvino zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Zvakarasikirwa nehome ground advantage andidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho intimidating atmosphere it helps. Ndosaka vachitaura kuti 12th man, the fans of the 12th man. Saka tinenge tarasikirwa nezvat 12th man andini ndinoona. Then chimwe chechipiri, chomwe chigame iranga chifanira kutambirwa kuBulawayo handiti. Mabhizinesi mangani arasikirwa nemari. China unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuMozambique. Vanhu vanga vachiexpecta mahotels ekuBulawayo, transport industry, just to show the industry in Bulawayo. That only for that weekend. You know, nezvainga chifanira kuwana nechibudikidza negame iroyi. Saka zvimwe zvinhu zvisingatariswe nevanhu, but vanhu vangana vanga vachabva kuHarare kuzoona bhora iri. Vanhu vangana vanga vachabva kuVictoria Falls. Kwamutare kuSouth Africa kuBotswana kuti vaozoona game irori iri kuti riri kuBaba Field, you know. So kutorasikirwa kunenge vatoita mabhizinesi ikoko, you know, and nekungotiwo seZimbabwe hazingoitiwo sounu Zimbabwe nezvatiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotambirwa bhora reinternational football. Hazvingonakizi so
tichitarisa kuti izvi zvaakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe. Inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati?
For me, ndingatoti South Africa ndiyo kuri most favorable for us kuzimuno muZimbabwe. You ask me why? If we go to FNB Stadium in South Africa, vatambi vedu vakawanda vemuZimbabwe vanotamba muSouth Africa, and that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva. At the same time, this is Johannesburg. Mune vaZimbabweans akawanda.